ndinoshandira kambani inonzi Intel inogadzira iyo pfungwa dzinopinda makombiyuta anonzi iwo pachirungu maCPU, ndo zvatonyatsokuzivikanwa nazvo, asi tinoita zvimwe zvakawanda zvokubatsira zvinofamba nomumhepo zvese zvavanoti ya internet. Saka zvose infrastructure yacho nesoftware inofambisa zvose zvamunonzwa izvozvi zveinternet zvinogadzirwa neIntel. Ikambani yavana makore anoita makumi mashanu amakore ichiita izvozvi zveyatingati iyo technology, kana kuti zvinoita nezvemakombiyuta nezvimwe zvacho, haiwa zvamafoni, zvamaselfoni, tinyi zvose, navaya vana Facebook vanochengetedza zvese mamessages iwawa, vana vanonzi madata center anenge ana masevha kana kuti makombiyuta makuru anochengeta zvose izvozvo. Saka ndiyo kambani yandinoshandira.
Ibasa ripi ramunee muchiita sasoftware product manager?
Izvo zvindiri kushanda nezvokuratidza zvinhu zvinogadzirwa mumafactory, zvinenge zvichifamba mumafactory muyamu kuti chakanaka here, chakaipa. Saka zvandiri kushanda nazvo zvinenge zvina makamera anotarisa otora mufananidzo zvinhu zviri kugadzirwa mumafactory, obva wazvozvitrena kuti zvinogona here kushandisa yainonzi AI ichiva iyo yatingati technology yamazuva ano inokwanisa kufunga kwainodzidziswa, inobva yadzidza programu yacho kuti ichakanaka, ichakaipa, ichakanaka, ichakaipa, yobva yasuggesta maimprovements kuti zviri kushanda here. Saka zvinhu zvinodiwa sitereki.
Vakawanda vari kuchema nayo AI vamhungu hanza yakutorera vanhu mabasa. Imi munoti
ndo zvinoitika. Pakauya motikari vaityaira mabhiza namadhongi vakati takutogegwa pabasa. But zvino zvamunoziva kuti chakwaidikamwa kuti webva watora license yokudii, yokuchaira motikari, wobva wawana rimwe basa. Saka ndo zviri kuitika iko zvino, nokuti nyangwe AI yacho inodawo vanhu vanenge vachizoita mabasa ari kuchinja hongu. Saka iwo ukangogara nezvaunga uchiziva, mamwe mabasa achashaikwa zveshuwa. Zvatikutaura izvozvo kuti kuna mafactory, nyange mafactory edu isusu atinogadzirira iwawa maCPU hamusina vanhu vakawanda, mungori na vanhu vanongomonita mamachini, anongori marobot ari kufamba achiita. But kuna vanhu vanodiwa kudini, kutraina marobot. Saka AI yachowo inoda vanhu vanoitraina kuti iite. Asi zvaunowana pa AI mabenefits acho atingataura akawandisa, nokuti haungamiri uchiti aiwa hatingadi AI nokuti iri kutorera mabasa. Aiwa kwete, iwe munhu uchitodzidza zveAI, nokuti ndifanira kuchikoro ndakudzidza AI, ndakadzidza hangu zvamakombiyuta, ndikadzidza zvebhizinesi, ndakaita MBA kukoko kwenyu kuWashington DC kuHoward uko, ndobva ndaita masters yecomputer information systems. Asi unoramba uchingodzidza pabasa ipapa, unoramba uchidzidza ndokuti urambe uchidini, uchidikanwa pabasa. Ukangogara kuti zvandadzidza ndizvozvo, rinopera basa shuwa.
Tichitarisa iyo AI kana basa ramuri kuita nezvamunogadzira izvozvo kukambani kwenyu, zvinhu zvamungati here zvingashandawo munyika dzemuAfrica, kana kuti pachine nguva kuti zvinge zvichizoshandiswawo muAfrica?
Kutaura chokwadi, tikatarisa zvakaita nyangwe macellphone nokutumirana vanhu mari, ndo example yandingapa, zvakava zvunhu zvakabatsira vanhu vanhu kuAfrica. Izvezvi ndinotumira mai vangu mari kumasvingoko mwedzi nomwedzi, so mwana wakadzidziswa zvakanaka, handiti. Saka ndinoshandisa technology yokutuma namaapu aripo. Saka ndizvozvivo neAI, pane zvimwe zvatingagona kushandisa paAI kunyika dzedu zvingatibatsira kuti tisainda zvakaita vanhu vakawanda kutoita zvese zvese zvakaitika patechnology kuti titeerere sure. Pane zvimwe zvatinogona kushandisa.
Totarisawo imi sava mhungu, ndeapiwo mabasa amuri kuita ekubatsira kusimudzirawo vanhu?
Tine association yedu yamazimbabwens, tinosangana around April 19 toita independence celebration. Saka inini nomumwe hama yangu tisinozvironga izvozvo, tobva tadya chikafu chedu chokumba, masimbi, maiko, haiwa zvose zvose, tobva tadya mbora, mazondo. Saka tichidya tichifara tichisangana. mwetobatsiranawo panenge paita nhamo. Saka ndozvimwe zvandinoita muno mukomuniti zvokubatsirana navamwe kuti tironge kuti tigare takabatana. Takabva tatangawo WhatsApp group yokuti tisangoita makuwa chete asi batsirane. Tina madhokotera vari munomu, saka vanobva vapa ruzivo rwavo paWhatsApp group iyoyo yomuPhoenix. Kana kuti hei varume, endai motariswa, kune chinhu chinonzi prostate cancer chanetsa. Saka vatema one in every four people vakaita prostate problems. Saka tariswai utano hwenyu. Haiwa pane varume wedu uri kutenga dzimba achirendesa, saka unobva ataura neizvozvo kuti ini ndakatenga dzimba. Saka ndozvandakaita pano umwe unoita business wakaita factory yeAmazon. Saka unotaura kuti ndo zvazvinoitwa izvo dzidzisa vanhu vari muno vaZimbabweans vari muno muPhoenix. Toita mumwe iyeye futi akazoita matruck ake. Saka unotaura zvinofambiswa sokana kutenga matruck. Saka tikuzama kutsimudzirana. Uye tina mastudents anouya kuyunivhesiti iri kunoku inonzi Thunderbird University, kuna vakawanda zvikuru vanodarika 20 vanobva kuZimbabwe. Saka vanouya nemhuri dzavo toti vabatsire kutsvaka zvikoro, vabatsirei kuti vangagara sei zvakanaka kunoku, zvamapepa zvokuti vagona kushanda, uye pane zvimwe zvatingabatsirana here. Saka iroro group iroro tinoorganisa nevamwe kuti tive neWhatsApp group dzinobatsirana. Ndo zvimwe zvatinoitawo izvozvo.